Vachibi, avo vakasungwa nezuro nebazi reZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC, rikavaendesa kumapurisa ekuBirikita, vanzi nemutongi waDare, vatakawira Mugabe, vazodzoka kuDare musi wa17 mwedzi uno. Vanzi vasiye gwarawo rekufambisa pamwe nekuzvipira kumapurisa musi wechishanu wega wega. ZAC inoti, vachibi vakatyora chikamu 91 chemutemo weFinance Management Act, chapter 22.19, apo vakatenga zvikakarwa zvemotokari dzerudzi dzemhando yeToyota GD6 nemari inosvika zviuru mazana maviri nemakumi maviri nemapfumbamwe zvemari yekuAmerica US$222,900 vasina kupiwa mvumo nehurumende. Hatina kukwanisa kubata gweta ravachibi vaPhilip Shumba vemutendi muDC and Shumba Legal Practitioners kuti vatipe divi ravo, asi mutauriri wesangano revagari reBirikita Residents and Ratepayers Association kana kuti BIRA vaMark Mutengani vati vafara zvikuru nekusungwa kwemukuru wekanzuru achipomerwa mhosva yehori.
Saka ishedzira tinogamuchira zvakanyanya danho riripo. Zvinogona kunzi ikeshen relief, tinotenda danho raitwa neZAC iroro kutaura chiroro. Uye tovimba kuti haisi catch and release nokuti nyaya ino umbo wakakwana huripo. Kuti motokari dzakatengwa nemari dzevagari. Zviri criminal. Tingati zviri pamutemo wokuti mava vashandisa mari yatinoti mapublic funds.
ZAC yakaferefeta nyaya iyi mushure mekuchema-chema kwevagari vakatengwa motokari idzi dzikanyoreswa mazita evakuru vakuru vekanzuru iyi, kwete zvinotarisirwa pamutemo sekuti dzive mudziyo wekanzuru. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.